kuratidza kuti politics dzedu mahombwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kuburikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa nepalamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva. Ende vamunzura vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidza nekubvisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichidzoka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvido zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuoneswa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamunzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwenzi vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Munzura.
Dr. Mavhaza, zvinhu zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu?
Chekutanga rega ndigotsanangura ndichiti vamaguhu pane padikidiki pavarasika. Zvinoitika muzimbabwe ndezvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatirani zvekuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapatisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamirira vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva ravanenge vakapinda mariri. Ndo mutemo. Zvingangova zvinosoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndiwo mutemo. Chinonzi dhemokrasi kana kuti kutsa ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo. Munyika medu nebumbiro remutemo wenyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ravanga uri, kana ukaribuda nekufa, nekudzingwa, nekujoina rimwe bato, unobva wasiya zvese zvawakawana kubato ikoko oita zvebato rako itsva. Saka vamaguhu havasi kunzwisisa pavanga vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzura vapiwa mazimba. Aiwa, vamunzura vari kungoshandisa mutemo. Hatingati zvakaipa nezvakanaka, asi vari kutedzera mutemo. Chinodiwa kutedzera mutemo.
Vamaguhu, pindurai tinzwe.
Chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare, vamunzura vakatanga kurwira zita rekuti MDCT ndokubva vanzi torai. Vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzi torai. Iko zvino izvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa. Musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling. Ndinofunga kuti ndo mapini killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko. Saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections iwavo. Totarisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita Dr. Mavhaza, inyaya yechisvinhu haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue, bati inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba. Asi tiri kutarisawo zvekare kuti Zimbabwe yatambura, hama dzangu. Apa iko zvino izvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for a useless election. Vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabudiswa navamunzura. Asi tiri kutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga, vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika, asi tiri kuwana mari yekuramba tichingoita mauseless elections. Saka dai vamunzura vari munhu anovanhu pamwoyo, aiti hurumende haifaniri kuramba ichiwesta maresources atisina pamaelections asina basa.
Ndinotenda vamaguru. Dr. Mavhaza, pindurai tinzwe. Hanzi hurumende iri kurasa mari nemabai elections asina basa, munoti?
Chokutanga baba vamaguru, mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutivi kuva mari yesarudzo. Haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi. Bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo. Mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoitwa carry forward kugore rinouya. Saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro. Tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere, tinoratidza kuti tava neyatinoti democracy, ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda. Saka vanhu vakasarudza munhu wavaida vari under MDC, TMDCA, vasarudza munhu wavaida, vanhu vaya vakabva vatiza muramba mhuru kubuda muMDC vachienda kukamwana katsva kazvarwa kanonzi CCC. Saka vanhu vane kodzero yekuti muone kuti chokwadi vanhu vachiri kuda munhu uyu here, kana kuti vasarudzawo zvavaita, kana vanhu vachinge vatiza bato ravo pamwe chete nevatsigiri vavo vanofanira kusarudza patsva. Chepiri, vamaguhu pamatikanganwei vamonzora vakarwira zita nekuti MDCT vakaripiwa, havana kupiwa nekuti dava munzura. Vakaratidza mutemo vakaburitsa chikonzero chinenge apiwe izvozvo. Matare edu haana kungovagovera sechana chinopiwa siwiti, asi pakatova nekukakavadzana mukati mumatare kusvikira vakakurira pazvibodzwa zvekutaura. Chepiri, bato rinonzi MDCA anobatanidzwa mapato akawanda anosanganisira anosvika paMDCA havana kuenda kudare kupiwa saroro. Vakangonyora tsamba yekuti nekuti MDCT ndo major principal paMDCA, saka that becomes theirs as well. Pamutemo vanga vari right. Ende zvandasara zvekuti rule of law kutongwa nemutemo.